A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November the 18th, 2019. And this is Live Talk. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer are way beyond their reach.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are also live streaming on all our Facebook platforms. So please visit us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7.
And if you're just joining us tonight on Live Talk, we're talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer are way beyond their reach. Added to this, the unstable economic environment has resulted in prices of basic foodstuffs spiraling beyond the reach of many, which has compounded hunger in the country.
And new findings released by the World Food Programme report on 14th November 2019 have revealed that 3.58 million rural people in Zimbabwe, 38% of the population, are facing emergency levels of food insecurity.
And thousands of livestock have succumbed to the ravages of drought as the country has been facing a heat wave that has seen temperatures soaring to above 40 degrees Celsius before the current rains.
And the country's economic uncertainty is also having an effect. Even though tobacco is one of Zimbabwe's most lucrative exports, tobacco farmers say they are not reaping the rewards, as new restrictions on foreign currency and cash payments have made it very difficult for many of them to make ends meet. And we are talking about also the state of weather in Zimbabwe. We've seen rains coming to different parts, and I had the pleasure of speaking to Mr. Teach Zinyemba from the Met Department to just give us an insight into what the early rains mean. Let's take a listen to what he had to say.
Any farmer by now would have planted their seeds into the ground in readiness for the rains. We now see that the rainfall pattern is becoming more consistent, which is what we expect from mid-November. We expect more consistent rain-bearing systems, and this is now manifesting. So we do expect farmers to have planted their seeds into the ground, waiting for them to germinate. But it is important also to take advantage of these early rains, because they will give you a start in terms of planting. And I think it is important that you may also stagger your crops, so that one of the fundamental things that are now becoming apparent is the erratic rain. So by staggering your crops, you might actually take advantage of the rains that may fall at whatever particular time of the season. So it is very important that farmers put their seeds into the ground and obviously take advantage of the rains that are currently affecting literally the whole country, except for a few areas in Manicaland, which haven't seen that much rain. But moving forward, we are expecting much more rain, at least towards the end of this week into early next week.
We're hearing there from Matich Zinyemba of the Zimbabwe Met Department, just giving an insight into the current rainy season and urging farmers that if you haven't planted yet, it's time you take advantage and also stagger your crops.
You can join the show right now and tell us what you think about this situation and what is happening in your area. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yeboge, laboge, abasanda, ukusixhasa kathesi. Udaba isilicubo ngulawo lapha ngolwamalungiselelo okulima. Sesibona ukuthi izulu seliqalisile ukuna. Lanxa abanye besithi lamhlanje kwezinye izigaba zelizwe kuyachisa ingani izulu selihambile, kodwa abanye bathi sokuyiso phela isikhathi sokulima. Sikhangela ke ukuthi khona okokusebenzisa kukhona yini ekulimeni lapha. Abantu bayifinyelela yini imvundiso, bayifinyelela yini inhlanyelo, lakho konke okudingakalayo ukuthi bakusebenzise. Sizwile abanye njalo besithi bebezama ukulima, sake saxoxa labanye besithi bebezama ukulima kwezinye izigaba zelizwe, kodwa bafica ukuthi lanxa izulu linile umhlabathi lokhe uqinile, kodwa abanye bathi sebehlanyele. Hikho ke sikukhuthaza ukuthi usichayele ucingo kumbe uchiye inombolo zakho lapha kukhasi lethu leFacebook lapha esi-live streamer khona. Ukuthi sikuchayele ucingo usitshele ukuthi kwesakho isigaba kungakusenzakalani. Ngoba lapha esifuna ukuzwa ikuthi lina kuyini elikwenzayo. Siyananzelela njalo ukuthi labo abalima igwayi lona elikhangelela ukuthi yile liletha imali eningi elizweni labo balengxaki. Ngoba besehluleka ukufinyelela imali yakwamanye amazwe. Sikhangele njalo lokuthi amazwe omhlaba asayenze ukudingisisa athole ukuthi kwele Zimbabwe baningi kakhulu abantu abalambayo. Ayisikho ukuthi labana behlulekayo ukuziselela hayi lalabo abasemadolobheni lalabo abasebenzayo labo sebengena kuleli nani labantu abafuna ukunika ukudla ngani. Ngoba imali abayiholayo konke abakuzuzayo kungenelisi ukuthi bebhadalele zonke indleko zabo. Kungakho-ke umnotho welizwe-ke isimo sawo ukhanya ulomthelela omkhulu kulolu daba ngoba intengo yempahla yezitolo isikhuphukile, abantu abenelisi ukuthenga. Kukanti nje lesikhathi esedluleyo abanye abavunanga ngoba izulu lalo lalililutshwana. Kuthi-ke labo abavunayo abathole ukulutshwana sokwaphila. Yes, so kumele benzeni kabantu bethenga impuphu kodwa la impuphu siyeza ukuthi intengo yayo iqongile kakhulu. Ngakho ke sitshayela ucinga usitshela ukuthi wenzakalani esigabeni sakho.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu nyaya yekurima uyezve kuti mbeu dziri kuwanikwa here tisingakanganwe kuti makore maviri apfuura iro ziva rino ndopatakaona vanhu vachibuda vachienda ivo kunofora muHarare vachiti ivo vamugabe vabve pachigaro saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti pave nemakore maviri apfuura muri kuona here zvasanduka panyaya dzekurima nekuwanikwa kwa kuembesa nezvimwewo. Takwanisa isu kunge tiri kutaura nevanoona ivo nezvemamiriro ekunze vemet department vanga vari kutaura kuti mvura yave kutotanga kunaya uyezve kune avo vanoita zvekurima yave nguva yekuti vakanga dai pari zvino vakatodyara mbesa dzavo dzichizobatsirwawo nemvura yava kunaya. Regai tinzwe kubva kuna vateach Zinyemba vekumet department vachitiudza ivo nemamiriro ekunze uyezve pamusoro pemvura iri kunaya pari zvino.
No. Well, ndiri zita rangu ndinonzi Tishawana Zinyemba ndichitaura ndakamirira bazi rekutarisa nezvechadenga Meteorological Services Department. Aiwa tinoziva kuti mwaka wedu wezhizha unotanga muna October saka mvura iri kunaya zvikureva kuti tasvika nguva iyo yekuti mvura yedu yatanga zvakanaka-naka. Handingati pachirungu effective rain zvichireva kuti avo vese vasati vadyara muri kutoita manonoko. Mvura iyi hongu yapararira nzvimbo dzakawandisa asi chandingade kunyanya kutaura panyaya yemvura iyi ndeukasha hwatiri kunyanya kuona. Tinodavira kuti vazhinji manzwa manhaurwa dzekuti nzvimbo dzakawanda kuri kuita mhepo yakasimba chaizvo iri kuputsa mafafutera iri kuputsa nokutora marata zvakarevo nokudonhedza miti. Ndichitaura ipapo nhasi uno muguta reneHarare kune miti yadonha yakawanda chaizvo nokuti mhepo yashanga yakasimba yaita kuti motikari dzapanywa dzakawanda chaizvo.
Ko kune varimi mungati mvura iyi yakanaka sei kwavari uyezve vanofanira kuita sei panguva yakadai?
Tinodaira kuti varimi vanenge vakatoisa mbesa dzavo pasi. Mvura iyoyi kana kuri kuti maona kuti yasvika pasi pasi pokuti inoita unyoro hwokuti mbesa dzee dzingabude zvinenge zvava kutobatsira. Kana musati madyara zvive zviri kuti unenge wakutodya manonoko nokuti nguva ino tinoziva kuti nokushanduka kuri kuitika mamiriro ekunze iye atinoti climate change taakuona kuti mwaka yedu yaakugona kuita midiki diki zvakare mvura inogona kukurumidza kuenda. Saka izvozvo zvinhu zvokuti murimi ange achingwarira kuti akwanise kukurumidza kuisa mbeso dzake kana kudzisiyanisa zveinonzi pachirungu staggering inokubatsira izvozvo nokuti tinozoona kuti mvura inogona kushomeka pakati pakati apa asi kana waita kushandisa mbeso dzako gohora kwo unogona kuzoriwana tichidarira.
Aiwa putanga tirikunzwa kubva kuna vatich zinyemba vesangano remet department vachikurudzira kuti kana kuine avo vanoita zvekurima nguva ino mungadai makatudyara mbesa kuitira kuti mvura iri kuuya iri kunaya iyi ikwanise kuzokubatsirai. Asi ndirikunzwa kuti tine vanyarikani wedu wekutanga amai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Hoshiki. Hello.
Magadeni vateereri nemi masimba maripa chirongwa.
Ehe, aiwa mai Hoshiki, mombotiitsana nguropa nyaya yemwaka uyu wekurima. Vazhinji vari kuchema-chema vachitsi mbesa dziri kuvadhurira. Zvakamira sei pari zvino?
Zvichokwadi, mbesa dziringadero dziri kudhura zvichokwadi kutenga mumasoro. Asi tiri kunyanya kukurudzira varimi kuti ngavachagembeu masmall grains, atinoti masmall grains anotibatsira zvakanyanyanyanya mumwaka wakadai, nokuti dzinokurumbidza kuibva uye dzinoshingirira mumvura yakawanda kana ikaita shoma, asi munokurumbidza kukohwa zvinenge zvinobatsira nyika. Uyezve mbeu dzinenge maearly maturity dzatinoti muchivanhu tinoti tsoko, kumbeningangoti makambanizi mazhinji aya nembeu dzakadaro. Saka tikukurudzira kuti vanhu vatsvage mbeu dzakadaro idzodzidzo, uye murimi chaiye chaiye watinoziva kuti murimi anodai akatogadzirira nechekare. Achibuda mumunda nguva yake ndonguva yekugadzirira mbesa dzake, ogara akagadzirira mafertilizers ake. Mvura ichingotanga, mvura ichapirwa mazita, mvura ichingotanga kunaya, kwakutorima, kwakutodyara, kwakutogadzirira kubuda kwembesa chitarisira mvura yedu nemanayira inenge ichiita. Ndozvatinokurudzira kuvarimi zvakanyanya.
Mataura imi kuti pane mbesa dzamuri kuti vanhu ndo dzavanofanira kunge vakurima, mbesa idzi dziri kuwanikwa kupi nekuti vazhinji vari kuchema chema?
Mashops ese ari tinoti maagro dealers vanadzo mbesa idzodzo. Tienda kunana Farm and City mbesa idzodzo dzinowanikwa zvekare, asi kunyanya mafarm and city ese nyika yese yeZimbabwe. Uye tikaenda kumashopu makuru anenge vana OK munana tie makaiswa futi mbesa imomo, machida hosi zvedu yese akaisa mbesa imomo kuti varimi varerukirwe nekuwana mbeu papedyo. Asi tikaenda mumatownships ari mudhuzeni nesu mune vatinoti maagro dealers vanopiwa mbesa nemakambani dziwayo vachitengesera pedyo nemutengo unokwanisikawo kuti varimi vagone kupinda muhondo.
Mombobatenyi makadaro star?
Yebo ke, sezwa kuthi sasilomunye njalo umhlonitsha wethu ecingweni, umnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ke yezokulima. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga lami ungena kuhlelo.
Yes, sezwa kuthi izulu seliqalisa ukuna kathesi, kuyini okwenzakala khona ngapho esigabeni sakho, abantu sebeqalisile yini ukuphendula?
Kahle ngiqale ngalizulu lelo. Ukuthi aseliqalisile ukuna, hayi singazi kwezinye iindawo. Thina yebo ke lele engathi isiwombe elala kumbe kanye kumbe laphinda endaweni ezithize, kodwa kayisilo leliyana esingathi ngelo mdaka wokulima komile. Yinto yokuqala leyo ukuthi alikavele khona ukubona sibili okuthi abantu balime. Yebo kambe hayi ingazi kwezinye iindawo, kodwa kithi lapha emandebeleni kakhulu eGwanda North engengabhoda kuthangi ngomgqibelo bomile, akula muntu ongaqalisa ukulima khathesi. Okwesibili, lanxa lingana khathesi kuyalinywa ngani? Akula nkabi engadonsa ikhuba khathesi, iqiniso yilona lelo. Ziyazicubela ngenkomo labo babhimi labo sebecuba, ngako lakho lingaze line kulo dubo lona lokuthi bayalima ngani. Okwesithathu, inhlanyelo bayithathe ngaphi? Yebo uhulumende uyabaholiholisa yona leyo engatsho lutho, kodwa vele kayiyindawo lanxa ikhona ayithengeki, ayibambeki abantu abalamali. Vele into yakhona yonke ingxabangxoza, akulanto eqondileyo. Okwesine, lanxa ngazi bazame ukulima ngamathalakitha, kakuduli lakulo muntu phansi. Ngizwa kuthiwa i-DDF ithi i-hectare elilodwa yi-1,000 yona amadola eZimbabwe kumbe ibhondo kumbe kuthiwa uyini. uthi abantu bazayithatha ngapi leyo mali ngoba abaningi bala mahekthe edlula amabili bamathathu abanye balaba u-5 mali abahamba bayithathe ngayo okunye khona abohamba lamathalakitha amafutha okulimisa ehluba kangaka ngoba umuntu ofuna ukulinyelwa ngamathalakitha engabe ngayo i-DDF ingabe ngabantu nje laqhatshwayo kumele azidingele leyo dizili uzayidinga eyithatha ngabe layo iyabiza kakhulu ngoba ithalakitha nxa lilima indla ngabona engathi 20 liters umgqomo ngehectare uyazibonela ke lawe ukuthi umgqomo wedizili usuhahabela amakhulu amane amadola kulukhuni kunzima owinto wakhona.
Yeah, hayi sifinqo esimqoka leso singathanda ukuthi labanye bengazwa abangazwisisiyo ulimi lwesintu. If you can briefly summarize what you said before on the challenges faced by the Matabeleland South, especially region, when it comes to preparations for farming.
Yes, preparations for farming will always be there in people's minds. And the problem comes to when one wants to implement those plans or operationalize them. First, the rains have not been much to speak about. We may have had a few showers and downpours here and there, but they are of no significance to what people are used to. Okay, let's just say for argument's sake, the rains may have been good in quotes. Then what will the people use to plow their fields? Number one, there are no oxen. Very thin. Actually, many communal farmers, as well as perhaps A1 and A2 farmers, the animals are succumbing to drought in a very, very, very unprecedented pace. And two, seed. The government does give seed once in a while to people, but that seed is not much. And for one to supplement what he or she may get from the government, one has got to go to the shops and buy that seed. You can't believe it. The cost is just too exorbitant to the point of being prohibitive for many people. And that is another challenge. And next, as I've said, draft power is not there. People can, like in the past, they could hire tractors from organizations like the DDF, District Development Fund. But I'm told, for example, here in Gwanda, not even a single tractor is operational from DDF. And the cost is 1,000 Zim dollars per hectare, $400 per acre. And mm-hmm. people don't have that kind of money. If they went to private tractor owners, they have to pay almost the same thing, $1,000, but they have to source their own diesel fuel. And it's so expensive. And a tractor, on average, consumes 20 liters of diesel per hectare. If you have 3, 4, 5 hectares, it means you need 6,800 liters. And how much is that? It's about $20 a liter. So you can see people are really between a hard place and a rock. It's not easy. The challenges seem to be insurmountable as we're talking now. And therefore, people have to hope for a miracle, perhaps, to happen so that at least it do something in their field.
Yeah, okay. Good Swagele. Thank you very much. If you can just stay on the line, we'll come back to you.
Yes, I think we have our first caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, and you?
Makadi,
get the marvelous. I want to write this direct. I'm going to go.
Ashmo, we have a baru room, Harare.
Yeah, Babaru, Kogadiko, Quararoko.
Ah, Quararoko, I go there with a Sirinan, but Nyago, what then do you eat? Neguti, Vrea, Gunai, okay, and Muguzo now.
Mhm.
As if I not in Bill Manja, do Pagao, Mandua, Squanica, and the Peruguan Pacho, Duraqua, Guita. hatizi kana mbokwanisa kuitenga izvozvo ukatarisa chaiko vanhu vari kukwanisa kurima ivo zvino pari zvino vatorima inini ndiri kutaura from zviri kutoitika zviri paground ndiri kwaseko kuminda but ukatarisati kuminda kwacho katiriko kuminda yevanhu yaiva kuti varingavane mafacilities asi otherwise vamwe vacho anonga singatomboraramini izvi zvekurima anenge atori nemabasa avo saka kazhinji kacho toona kuti ndoo vanhu vari kukwanisa kutenga mfuel yacho yekurima nematrekta yekuti inogona kusvika kuma 30 liters per hectare saka inini zvandiri manje kwezvino kuti ndikwanise kutenga 30 liters the diesel kuti ndinorima handombodzikwanisa
saka apa muri kurima chii hanzvadzi
madi
muri kurima chiimbesa dzipi
chibage tati kurima but hamaenda kutaurira kuti ndinavabereki kumusha vanenge vachidawo mbeu izvezvi kuti varime ifaindi kuti ekutangira chaipo mombe kuti dzitange kusungwa kuti dzinde mumunda hadzizombokwanisa nekuti chikafu chaicho sora chariri kuti dzidye hapana saka unotoona kutoti kubva zvabva vamugabe wacho pachinzvimbo kusvika iko zvino patiri nhasika upenyu hwemuno muzimbabwe hausati hwatombochinja huchinda kupositive side huri kungodzikira saka ndozvinhu zviri kutirwadza kuti dee iyo hurumende yacho yanga yaitawo urongwa hunopa kuti vanhu vari kumusha vakwanisewo kuwana mbeu shoma shoma dzekuti kwaa vakwanisewo kurima ingava kana half aka chaizvo zvaitombohanani but ifaindi kuti mbeu dzacho dzinonosvika ikoko dzasvika pakonzi paroda kubhadhirwa mari yetransport pefamily pamwe pacho panogona pachinzi $28 pamwe pacho pari kunzi dollar how can mapraizi osiyana in same distance mapraizi ekuti abhadhara transport yachona pagovernment input scheme zvinosiyana sei chete
saka ipapapa imimi kana muri kutenga kuHarare ikoko mbesa dziri kuita mari momboti pamapraizi then tozopinda pascheme yamataura iyo
In terms of my price, they didn't go to my price. I don't change almost on daily basis. Plus, it depends on what you are eating about it. But I don't know what's up with the person who didn't do it. It would do it. Tell me, it would do it. And it would be better.
Copa maskim.
Dovanina ever.
Pamaskima Mataura.
Ma
maskima mataura ayo vanhu vari kukwanisa kuwana mbesa here pamaskima ehurumende tinoona vanoti vane smart agriculture neinput yapresident iyo iri kuwanikwa here mbesa kumamisha uko
right iyoyo ndiya ndiri kutaura manje kuti unoona zviri kuitika kazvafana kuti munhu ari same distance yekuti tokuti yakaseparatwa ne kana kuti 5 kilometers pana apa ponzi mbeu iri pano nhasi iri kupiwa nhasi asi pari kunzi stefamily huyai nedhola muwane 25 muwane 10 kg amsorry nebhegi refertilize mobhadhara dhola transport pamwe pacho panonzi mobhadhara 28 transport saka zviri kusiyana sei panzvimbo imwe chete ndo chokutanga then iyo hurumende yachona follow up yavari kuita kuti vaona kuti zvacho zviri kupiwa negwara here ndeipi pamwe pacho pari kupedzisira papinda politics zvokuti vamwe vemaopposition parties mafamilies yayo haasi kuiwana mbeu iyoyo
saka imi dai maiwana mukana wokutaura nehurumende panyaya iyoyi maiti chii
munoziva hurumende yedu chinhu chokutanga chaicho chaicho ka unogara wangota kunge uri kutaurira dombo because zviripo zvimwe zvinhu zviobvious zviri kukoneka mwa nehurumende iyoyo zvokuti zvakungofanana nokuti doctor oti ari kudawo kubasa kwake ari incapacitated vari kudawo muhoro wakakwana kuti vakwanise kuenda kubasa but vanobva vadzingwa basa teacher the same thing anobva adzingwa basa nurse the same thing anodzingwa basa saka iwewo nhasi murimi kuti uchizokwanisa kusimuka iwo uchibva kuruzevha kumusha kwamupinya wasvotoka uko kugoko uko kufela bhuso kugwatega kusumuka uchienda kunotaurira hurumende kuti ndokumbirawo mutipewo mbeu negwara unotongoona kuti wasting of time haumboteererwi akatodzidza chaiye chaiye ari kurohwa ari kudzingwa basa ari kumbunyikidzwa saka tifunga kuti hatina hurumende inoteerera chekutanga dei taanga tatanga taa nehurumende inoteerera munhu muno muzimbabwe hazvaitinakira chokwadi
aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka mwararomo
aiwa tinotenda tete mavhilasi
ehe mamuchinyatsonzwika zvakanaka babai amai hoshiki muripo here panhare hello
Hello, ndiripo.
Ehe, pane zvirongwa zvamuina zvere nesangano renyu zvekudzidzisa varimi vari kumanharaunda nyanya kumamisha panyaya yembesa dzavanokwanisa kunge vachirima dzamamuri kutaura kuti ma short term variety aya.
Hongu kune zvirongwa zviripo zvinoitwa nokuti kazhinji seZimbabwe Farmers Union tinoshanda takabatana nemadhumeni edu.
Mm-hmm.
Saka kune zvirongwa zviriko zvinonzi master farmer training ekudzidzisa varimi kuti vazive kuti tiri murijeni yakati tinofanirwa kurima mbeu dzakati mwaka wedu wakamira zvakati zvose zvozvo zvavanodzidziswa kunyange kuchengeta zvipfuyo zvose vanenge vachidzidziswa ipapo. Saka vanenge vakabatanawo futi neveZimbabwe Farmers Union toita takabatana tiri pamwe chete. Saka dzidzisa izvozvo zvavari kudziwana zvavo vanenge vaine usimba hwokuendawo pakaunganiwa ndivo vanogona kurasikirwa nedzidziso idzodzo. Asi vazhinji vacho madhumeni edu ari kuita basa rekutenderera. Zimbabwe Farmers Union tine macoordinators edu madistricts, tine mastructures edu aripo paward level chaipo chaipo pane murimi anotenderera zvakare achipiwa dzidziso yekuti vazive kuti mwaka wedu wakamira sei, mbese dzinorimwa sei, mapfunde aya atakupai anorimwa sei. Vanogara vaine ruzivo irworwo kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka. Saka ndofunga tikedze nepatinokwanisa kuti murimi wese ange aine zivo yekuti azive kuti nguva haisisiri yekutambisa, nguva yekuti mvura kai kana yangodonha pasi takutokanda mbeu dzedu pasi takutotanga kuenderera mberi kuti tiwane kurarama nemhuri dzedu.
Aiwa, bata yenyu makadaro. Tina kola vari panhare. Halo, kola.
Raseiko.
Ehe, taswera. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukoma Donald Mamboma.
Aiwa, makadiko kuRustenburg uko, tipewo pfungwa dzenyu.
Ndofara chose tuti handinoona zvangu kuti mvura ndiyo yakuturuka iyi, asi kuti chinonetsa ndechekuti kana mapurize embeu akaata zvaari, muchaona kuti nyika inoita zhara yakakura, nokuti vanhu vazhinji varimi vazhinji vamwe vanenge vachibva kune mafumateti anoda mufudze nefetilize. Saka kana mapurize achidhura, which means murimi anobva kufudeti arigona ngowana akakwanisa kukavira zvatiti ashandisa yemudura, ndeye yemudura, asi zvezve zvakuda fetilize. Kuti saka kana fertilizer ibhegire fertilizer kana iyo stable chemicals yacho isingagadziri fertilizer kana kunana wind mill unogadzika makambani mafertilizer kana VTC aya kana kusina, which means nyika inoita zhara. Nyika inoita yaita zhara ndo patinozoona zvichidzokera kupolitics, vanhu vaakuzouya neraisi rechibva kuna China raakushandiswa nezvematongerwo enyika. Vanhu vanenge vane zhara, vanhu vanenge vadesperate, ndo pamozoona mapartis achiita zvaanoda nevanhu, sangano achiita zvaanoda nevanhu, ndo vanenge vaita vanhu vane zhara. Saka tachingokumbira kana uye tachikumbira kuti kana pane zvezviripo like zvinenge zvino zvati kune maprogram ma NGO anombopa vanhu mbeu vakwanisa kumira, ndoona vamuna vadare vanhu vamuridimai hoskiri bate
varipo anare mori hoshiki vekuZimbabwe Farmers Union.
Kana be kuri kunzi nevamwe vavo vogara pasi, chirongwa chacho inonzi presidential input scheme, ngatipinde nemaoko yamadhomeni kwete kumakanzera, taivako kumba tichiona tete mavhelani. Kana tikangira ndichava nekumakanzera zvezvazvo kutoti wabva mubamani unotsigira bato ripi. Dei vaitraya kuti zvirongwa zvizhinji zvehurumende zviite through madhomeni kana sezvekurima, kwete zviriti zvipinde nomaparties out zvinenge zvaakuonekwa sezvematongi kwenyika. Ndopane dambudziko hombe munyika medu. Saka vatraya kubvisa zvo ndizvo zvomaoko yemakanzela kana kuti maoko ana deputy chairman inde nekumadhomeni.
Aiwa,
sekuti zvinenge zvinei kuti ndoyo bato ripi, murimi ngangopuwa semurimi vanhu vakwanise kurarama, bhozi nyika yakaita zhara, nyika yaka iyoyo yakamira sezvizva ndioni zvinonyatsokufamba tiri mavhelani.
Aiwa, tinotenda mukoma, tinotenda chaizvo, regai tiitorowo vamwe kola. Tinotenda mukoma Donald. I think we have another caller before we switch to our guest. Hello, caller.
Hello, Mane.
Tiri kutaura nani? Muri kupi?
Nababa, mukasha mukuru wamazezuru.
Ya, makadiko ikoko.
Vangoma varaiti. Ndakutoona mvura irimopembera pembera isi, pasina chiripo. Mvura yemazuva ano yakaoma, pasina mvura.
Tipewo pfungwa dzenyu.
Totanga tambotaurira vanhu vese kuti vagare vachitenderera, mvura dzavo dziri kuya idzi dzine ngozi, dzine ngozi
sei madaro
enda pakurima mani. Panyika yedu mabhela isisi kuto kukupotara kuna utatua dziza za wawandisa.
Madziza chiko?
Utatua dziza za wawandisa, nekutu urumende kukupotara, ndio ino pinda doti, ndio ino ziwa kuti wakuta unesa gareti bagi, unechi warima korelino. Bani waruba kwenga, bati bani otoja. Batita zao, mombe zao, kifidwa, chita seba, batema, yoti baru. Urumende, ya zilo, urumende ya zema verazi. Unoti mshongwa ya mombe chachao kore, ino bakato mshongwa ya mombe, ino dura, urumende ino patala hafu yogo hafu. Mombe zino toro basirwa, wanwano to basirwa, matrenta kuno patala government, 5 hectares. Kana uchida kudima 20 hectares wakuto zilimira ni mari yako. Kani maichi is free government, ino mpambeo yacho, nembeo zilato zilimira na nezo. Patala niga, isu 1980.
Vankomo
in a wrong way.
Vankomo batse makadaro mombo taura. Aiwa, tinotenda asanko momira imbo taura onendevele because nda ramba nichungo taura imbo kuluma ina standa kile. Anditi ya kuluma.
Alright, Mr.
Nkomo.
Yebo, ngasinika umbono wakho. Ye, usinike umbono wakho ngalolu da.
Okay, alright, mama. Zwani ni ndike, lepo sana lapa, filoka safika, na nafika 2005. Then chalile, we are dealing with the farmers. Ama farmers lepo sana, but let's try government. The government is there free, no politics, no what. Panam dume, kulo, kutamba, nilwanu mlimi, iso sana, ene office yake in each every district. Inchanyelo isika guye. Isika guye, we are humble, tandegilu, 20 kati, ako le family. Baki baku nike free. Baku chele futu kambe wei njima. Nika njele enji. Enda wei niyako. Ezi fuweni. Ezi fuwe zaabo. Yani leti swa hii government. Hii government ya kipa half wena half. Nga wule drought like drought gunji. Gunji zima inko bazaro zi hafa. But those who can manage. Bano batu wane government. Our government ya kaa ezi mbape. Is totally not there even between. Wona wotuwa mafarmers union. Whatever. They are not farmers union. I want to tell you, I applied for land, and I'm through ways that it is playing in Zimbabwe. My skill, my talent, and I'm through ways in Zimbabwe. It still starts in Panale, and come and again. But now come to Tabuza, I'm telling you, there is no land. In land, but sentence why they are not using that land. I want to ask you that now, Ubutin is a marvelous. Ubutin is the Sandegide. Ufuze, Ube Ubaba was with a Cholocho, was Zimba. Chenda mbuya. Narako gara kwa chenda mbuya ini. Wanwasi wano lima mbamba. Wano lima lima chibaki. Wachi kuta. Waenda uko kwa maniga lendi. Kwese kwa jipindo. Waenda ku. Grafi ngora. Ndoto ziba kwese 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 kwese. Bata our government it is still flying. Doing not. Is in the snap. Mebasare. Chatambura. Zatu kereka.
Ayi wat. Tinokutenda imkwasha wa mazezuru.
Chitani zela bantu. From door to door, go go. Let me tell you, I'm going to be a prince angel.
I what? Not today.
I'll be there in Bapi.
Yeah, I see abonga izixwayiso zakho kuyancomeka njalo uhulumende weBotswana akwenzela isizalwane sakhe.
I have done a lot for Botswana farmers. Bakwazi is very talented. Bakwazi ukuthi sesibancedise Africa zabancedise banothile. Banothile sabancedisa.
Yebo ke hayi.
Abantu ababe free bekhulula umuntu wonke sizilime noma babe lima in a drought season. But babe kowa. Babe kwansi ukuthi bavune.
Hayi kuhle ukuthi labe lana ubuciko labo labantu bavele Botswana khona ngapha sesibuya kuwe mnumzana Mkandla uthi usuzwile ke abalalele ezigabeni eziningi zelizwe bekhuluma uthini ngaba kukhulumayo ngoba abanye bangani bathi izulu likhona kodwa ingxaki inhlanyelo kuphela kungani esigabeni sakho khona ngapho kunjalo.
Yeah, hayi ngiyabezwa abantu benkosi angithi ke owezulu vele kuya ngama region angithi ngabona abantu bayakwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe la marijini esingathi awezulu amahlanu 1, 2, 3, 4, 5 thina ke ngapha emandebeleni kurijini 5 ukuthi vele izulu lakhona lilutshwane asoze lize lilingane labo rijini 1 labo 2 ngakho ke sikukhangele konke khona usiyakubona ngoba yethu irijini ayisiyokulima lima ngiyokufuya izifuyo inkomo imbuzi izimvu kodwa ke ngenxa yesomiso lesebesikhona ziyaphela akula lo ncedo luthiwa abantu vele kalukho abantu bayazibonela bodwa kunzima sandekile lo mavelas ukuhlangana labantu lapha ngiyavumelana laba abale nhlanda lingabe lilile kodwa njengoba besitsho lingazebine bazakhangela umdaka usoma ngobana inhlanyelo kayithengeki ekahulumende layo kwezinye indawo iyafika kwezinye indawo kayifiki lanxa ifikile inhlanyelo yakhona lo mvundisi ifertilizer kuphiwa ngesingundengunde kakuqedakali vele indaba yonke eyokulima le kayicaci kahle ngiyabonga lubaba okhuluma sebotswana ukuthi izinto zokulima mazingaqondani labameli babantu ngamabandla ezombuso kakuye kubalimisi ngobana yibo okumele babe lolwazi lokuthi kuhamba njani kodwa elakithi ilizwe vele likukhohliwe konke lokho liqinisa kakhulu ukuba abantu bazuze amandla okubusa kungelani lokuthi abantu badubeka okungakanani kanti bakithi abantu lonyaka badubekile khona bezadubeka lingaze line khona ingabe lakhona emashonaland lingana inhlanyelo bazayithatha kobani ngoba iyadula imali kayikho.
Ye manje ezinye izixwayiso ezinganikwa abantu iziphi sizwileke ubhudwele eBotswana sithi yena kukhona abantu abangakulima lanxa izulu lingekho njalo lo lunye uhlelo ke abalithi ngugashombo bona lona lunjani kathesi.
Ye hayi bakhona ke sengengeza labalimisi besithi abantu kabahlanyele ugatshombo lokho okuhlanyela nje uthanda ikhubana kutshaye umzila ufake inhlanyelo phansi ungazihluphi ngokulutshwana kumbe lukhula kumbe yini uza kubona usuhlakula. Ye bathi kuyasebenza ke lakho khona lokhu angithi vele esintwini lakho akula muntu ongabonga ukuhlala engezi lutho kwangcono ulime sona isivande sangekhaya kulokuthi uzilahla amathambo uzidlela amathambo uyekele ukulima ngibone ngathi lokho lakho labe eselime khona lanxa kuomile njengakhathesi khona lokhu abantu abaqalange baphosele inhlanyelo umlimi kakhalalelwa abanye bazadobhadobha kodwa isiyo ndlela yokulima engathi thina yindlela ezanika abantu isivuno sokuthi bavune bafake sibile eziphaleni bamelele umnyaka olandelayo kunzima kabenze njalo abantu kabenze okungabasiza owanonisa ingulube kakwaziwa abantu kabazame imizamo yonke nje laba abalayo inhlanyelo njengoba ngithile inhlanyelo balutshwana abalayo ngoba iyadula lale kuthi ayi-presidential scheme kwabanye vele kayifiki kabazame imizamo naleyo abalayo siyakhuthaza ke laba abenelisayo kabancedisane abantu bathenge inhlanyelo lanqabe izakhamizi bongomakhelwane bangathenga umoyi 20 kg bahlanganise imali bebathandu bebebangaki kulo nalo uzathola oncinyane aphosele ingabe kusesivandeni angithi kula masimu amakhulu lamasimu amancinyane abantu bangaze bapho nguyekela nje ngoba bangamelela uhulumende ukuthi uzabancedisa lo uhulumende ojombileyo kayikho into azabanceda ngayo kabazisize nje abantu benkosi benze khona khonani okwakudala kwamalima okuphathisana emakhaya.
Yebo ke ngizwa kuthiwa silo mlaleli lapha kodwa ongafakanga inombolo zakhe umfanelo kafakanga ke ikhodi ungafaka-ke ikhodi yakho ngoba sikwazi ukuthi ukuliphi ilizwe kodwa mnumzana Mkandla kuyini okunye abantu abangakulima yini okungayisikho mumbu ngakho njalo ubona ingane ezigabeni kwezinye indawo kunjengabo lupane labo wanke abalima inyawo uthi bangcono yini inhlabathi yakhona ngapho ivuma siphe esinye isilimo.
Ye nxa usukhuluma ngabo lupane kusiyale kubo wanke yindawo ezishisa kakhulu lenhlabathi yakhona eyinye ilivuthevuthe yebo kwezinda ungathola nje amahlaba uthole lezi dalanyana ngokuthi abantu bangalima wona amabi enyawu kulokuthi bapho ngihlala nje lezo ke zingcono zingabo ziyavuma ngoba mina hayi ngangahlala kakhulu endanzela ipani ngiyabona sibili abanye babe phosela amabele lenyawuthi bo itweta leyo labo makutha labo bani bani bangazibama ngomumbu wodwa ba umumbu uvele uyakhathaza lawo umumbu nxa behlanyela babuze balimithini bahlanyele lo ovuthwa masinyane ungaba lentanga eyimbinhlamvu ezincinyane kodwa ke bangazi bagijimela lo esakhula thina siwubona ngabagijimele wona lo othi uvutha masinyane olenhlamvu ezincinyazanyane singaze sama ngomumbu kuphela kodwa sizame ukuphosela la inyawuthi uphoko amabele akufanani uzavuna uza kungenza lapho ungakungenza khona kabazame ke bathi umumbu bathi inyawuthi bathi uphoko bathi amabele bathi ndumba kuningi nje khonke abangakulima nje endanzelipane lakubo Joshulu balakho ukuthi balima ne-sunflower ngobana ikhanya iyavuma kuleyana indawo izikhathi eziningi njalo yo-sunflower asiyo zilimo ezifuna impophuma zamanzi ziyavuma nje sengike ngabona abanye bezama uzilima iyakhule endaweni zasemfani bojotsholo usiyakubomzola
Mhm. Hayi siyabonga ulwazi lonke lolu oluphakela abantu ngabe ubambe khona pho sizaphenduka njalo ku
Aiwa, tombo chingamidza Thomas Ndemera, arikuti maswera seiko tete aripa Facebook page yedu yeVOA. Shona Ketiwe, anjangome, anzi disciple madanire, no, arikutaura panapa, ndofunga variku exchange nemwe munhu Crispin Makowa, aripanapa, arikutaurawo. Honorable Tinashe Hove, varuti good day, I'm watching you from South Africa. Venencia Dzimbiti, anzi mbeu ya dura, nema fertilizer, zvekuti dai, takatisotenga, nyika iri kurema zvekuti zvese zvafa kani vari kuchema chema vachiti dai vakatenga kudhara Samuel Gwazi ari kuti muri seiko vateereri nevashamarari vese vestudio 7 ai watiri wadi mami masi musariranzi ko mainputs ndee apresident here ekumba kwake o akatengwa negovernment funds Mike Cleopatra liwaya vari kuti tipindewo vanasisi on point vatiwo futi ndiri kufarira zvataurwa namukoma Donald top fan yedu Tanakasi wawo ari kuti zvakamira seiko aiwa pano nhasi tiri kutaura nenyaya yekurima tomboenda kwamuri amai Hoshiki pane here yambiro yamungapo kuvarimi pari zvino takatarisa panyaya yekunaya kuri kuita mvura uyezve zvamataura zviya zvekuti pane mbesa dzinofanira kunge dzichirimwa panguva iyo ino kunzvimbo dzakasiyana siyana
chokwadi ndinoda kunyanya payambiro kuvarimi vedu kuti mvura payatona yaizvozvi ngatitokandaimbesa pasi tisamirire kupira mvura mazita zviya kuti hanzi ii ndeyekukora hundi iyi ndeyebumharutsva kana kuti tichamirira mambo kuti vatenge vatichibaya yemagejo nguva ndiyoyi ngatichitokandaendesa dzedu pasi tichitogadzirira kutoona kuti nguva yachona haitimiriri mvura inenge ichitoenda ende mwazi vanenge ichitofamba saka ngatikandaendeu dzedu pasi ende ndoda kungotenda kuti mbeu dzakapiwa vanhu nepresidential scheme iyi zvizhinji dzachona dzimamedium maturity nemaearly maturity yekuti dzinotibatsira ikuenderana nemwaka wedu watinawo saka vanhu ngavatokurumbidza kutokanda mbesa kunyanya medium maturity inoda kukurumbidza kukandwa pasi kana zvichizoita zvemasvondo anotevera vachizoisawo maearly maturity zvichidaro zvinotibatsira kuti tikurumidze kuwanawo gohwo rinenge riri nani tisazorai mhuri nenzara ndezvandonyanya kukurudzira zvakanyanya varimi veZimbabwe.
Mm-hmm. Ameno kana mchigona kuti mumboti dambu nechirungu. Toti, what's your advice to those that are hoping to perhaps go into farming or to at least grow some food for their family looking at the rains that have just started?
I'm just encouraging all farmers in Zimbabwe to put their seeds in the soil just right now. They mustn't wait for the rains for next week or 2 weeks to come. But now, the time is now to plant our fields, to put our
our seeds. When we are putting our seeds down, let's use basal fertilizer. Let's not put it when the plants are out. Maybe we will not be able to have a good yield. You know, basal fertilizer works in the soil. So I just encourage all the farmers to plant using basal fertilizer when you're doing the planting.
What about the prohibitive cost of the actual seed maize or seeds? You were talking about short-term varieties. How can people go around that?
Can you come again?
People were complaining about the cost, that they are not able to access seed maize because it's very costly. But you were also talking about other short-term varieties. What advice would you give to some of those people that want to go into the short-term variety? Oh, I think we've lost a star. You can go ahead.
Yes, coming back to you, Mr. Mkandla, do you think the government is doing enough to alleviate the problems facing the communal and commercial farmers?
Honestly, without sounding political, I think the government is not doing much. Because recently, the Minister of Finance talked about a surplus of some billions of dollars. And on the other hand, everyone says Zimbabwe's mainstay should be agriculture. We didn't see a cent of that surplus going to agriculture. And therefore, the government seems to be just paying lip service to agriculture, it is the mainstay of this country's economy or for its GDP. I think the government really is at sea, at sixes and sevens, when it comes to sustaining the people's livelihoods through agriculture. I'm convinced the government is doing much. I think the government really should have long-term plans to look after its people. They should be city reserves. The government should use that surplus that it's talking about to subsidize the communal farmer. Those times are really hard. And I think they can also come up with some other schemes if they put their mind to this thing to assist the communal farmer. I'm worried about the communal farmer because the communal farmer is at the bottom rung of the society. And if they don't plant anything, the government will be burdened by trying to source food for them. As you can see, 5-7 million people are in need of food aid. So the government should avoid such scenarios by assisting, subsidizing the communal farmer so that we have enough food to reserve. So that during time of drought, people can at least have it's a month looking after themselves than looking at the government all the time, be it a good season, a bad season as regards rain. The government is not definitely doing enough. I don't know why. Perhaps they would, if this creature called the government would answer, they would know. They're doing nothing, absolutely nothing. Sorry, I don't want to take a lot of time. Now look at livestock in my south. In the past, I remember, people would be asked to take a few number of their cattle, put them on a railway, on a train, take them to the Midlands or other areas where there were pastures, so that at least the national herd would be taken care of. And the cattle would go back to their places of origin, perhaps in time for the people to plow, use them as trust power. But this government is just as clueless as to what they must do to sustain, to help, to alleviate these problems that the people face. There is no planning at all, and I think perhaps they don't have enough political will. Perhaps it's to their advantage, so that at the end of the day, they can control people for their own political ends.
Yes, and if the economy is the problem there, today, the president is in Dubai at a business meeting, and a few hours ago, he just tweeted that in Dubai, sharing our story and incredible potential with entrepreneurs and investors, particularly in the crucial sectors of fuel and power. I will continue to toil both at home and abroad to put Zimbabwe back on its feet. So we see quite a number of programs that the government says it is doing. What we are waiting for is to see the impact, because the government says they are trying hard enough to resuscitate the economy, which is causing all these problems in many sectors, including farming too.
Let's take our next guest. We have Wanda Chabikwa of the Zimbabwe Commercial Farmers Union. Talk chingamidzai pachirongwa vachabikwa. Takatarisa mwaka uno. Zvizva mungati zviri kutarisana neavo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachidyara mbesa pari zvino.
Mwaka wedu uno watanga izvozvi mvura pakati pemwedzi uno mvura yanaya chaizvo zvakasimba. Yatioti mvura yaturuka zvezve. Tuwa yaturuka tasara. Ndechekuti vari mishungu dzokurima sezvo vanoda basa ravo ndirokurima. Shungu dzakara dzirimo tingoshingairawo mvura yanaya. Mvura ichishingairawo varimi vanga vachishingairawo kudai mvura yanaya tirime. Asi dambudziko ratinaro ndirokuti tinozviwana sei zvokurimisa izvi? Tinozvitenga nei? Tinozviwana sei? Ndopa tikamira tiri ipapo. Vamwari vachizvigona asi ruzhinji ruchigomera.
Makatarisa imi mbesa nezvimwe zvakadaro zvakamira pamari dzakaita sei? Sekutaura kwamuri kuita pane vazhinji vanga vari kuya pano vari kutaurawo zvamuri kutaura izvozvo. Mari dzacho dzakamira sei?
Vanotitengesera zvatinoshandisa. Vanotengesera fertilizer, mbeu nemishonga yekurimisa. Zvatinoti mapasi zvatinoshandisa matrakta zvatinodyarisa nepeturu nedhizeri zvatinoshandisa vese vari kufamba nemapuraizi avo vachingoenda neus dollar vachishandisa interbank. Asi murimi manje mari yake yaanga achiwana haisi kufamba nereti iyoyo, saka zvadzokera murimi akuwana mari shoma. Asi kwatinotenga uko mari haisi kufambidzana nenguva. Asi mari yekuita mhongo mama murimi haisi kufambidzana nenguva, saroda muzigatinavero.
If you can just tell us in English, what are your members facing currently when it comes to the planting season? Has it started yet? And what are some of the challenges that they are currently facing right now?
It was supposed to start on the 1st of October 2019. For those who can irrigate, because our first we get the crops, we started them in October. That's when we start our farming season. But we were waiting for the rains. Rains have come. We're not quite ready because we currently have a challenge of affordability. Having farmers being afforded to have the affordability to acquire. One, first of all, is to repair and maintain equipment, tractors, implements, and so on, where the prices of those implements are going up at the previous rate at interbank. And looking at our seeds and fertilizers and agrochemicals, the prices, they are moving at interbank, but the farmers income has not moved at the same rate. So that means our challenge is now the farmer is unable to fix the income levels and the input level in terms of prices. The farmer is finding it is actually dwarfed.
So have you approached the government? Pane zvamamboita here kutaurana nehurumende panyaya yezvemhingamupinyi zviri kusangana nevarimi?
Yes. Takataura pane zviurongwa hwehurumende hwanga huripo makore matatu apfuura. Hwainzi special program yechibage, special program yesoyabhini, special program yetombotaura yenyaya dzembeu dzorimwa munguva yekunayako mvura. Program iyi yakatanga gore rekutanga yakafamba zvakanaka, varimi munyika ikarima zvakawanda. Gore rechipiri kwakasanganwa nekutanaya kwakanaka kwemvura asi zvirimwa zvakabuda. Gore itatu zvakada zvidzikirawo kunaya kwemvura. Saka gore rino manje gosi takati isusu kuti kutanga chirongwa chochie. This vamiri varima ndauti varima kamira chepaground varima ndautobatsirwa vanoshungu dzokurima asi havana homwe yavo yavangwasa kuti varime nayo saka takachirongwa chazodzi chiripo asi chamubhendi saka tikutaura kuti dai mabhendi acho akachinzwisisa zvoita varimi vakachigadzikudzawo pfungwa kuti ukama hwevarimi wedu nemabhengi sava chokwadi pamberi pamwari hwakashata nezvakaitika kumashure saka ndozvatikuedza kuti umbiridza mazuva ano mabhengi acho vanzwisise varima varitiorit gavumendi yati iyo ndisapa garanti zvinogorevei zvinoreve chii varima handei pane kutaurana kuri kwasi zvinhu zvichiitika hazvo
aiwa mombobata makadaro vachabikwa star
yebo ke sizwile laphana ubukhuluma umbono obalulekileyo mnumzana Mkandla ungakhuluma njalo okukhulume ngesingisi ukuthi kuyini ke abanye abantu abangakuhlanyela khona ngapho esigabeni seMathabeleland South lapho kome khona kakhulu nxa izulu linganiki kangako njalo siyababona abantu bekuvuma yini lokho kumbe isintu sabo sabe sithi hayi nxa ungalimanga lokho uyafana lokuthi awulimanga
ye hayi ke ukhulume kahle ekugcineni ukuthi isintu sethu thina iningi lethu laba emandebeleni sivele sazinxa sisithi siyalima esikucabanga kuqala ngumumbu lanxa izulu lili luthwane umuntu uthi nxa ekhuluma ngokulima uyabe engqondweni yakhe eqala ngumumbu yebo sebekhona abanye abathe gqaqa abalima mhlawumbe amabele njengenyawuthi uphoko lezinye izilimo nje ezincinyane ezingabalethela mhlawumbe inzuzo lanxa bengasoze nje mhlawumbe bazifake ezifaneleni into ezinjengendumba kwezinye indawo kulalokho kuthiwa yi-sunflower kuyavuma ngibona endaweni zawubojotyholole emathinoto siyawubomzola izidaka zabo zingathi ziyayivuma i-sunflower kodwa-ke iningi labantu vele bakhuluma ngumumbu ngiyabona njalo lalapha egwanda ungahamba endaweni zakubochongwe uyafica sibili amasimu kungamabele wodwa ngakho-ke abantu abanye sebezama ukuthi bahlanganise inhlanyelo zabo ukuthi bangaze bafa kanye futhi kungafa lokhu bavukele kokunye lami ngiyabacebisa-ke abantu bakithi ukuthi kabazame anxa ungaba umfolo kumbe lokuthiwa umgeli odwa mbembili bafake okunye bangazi bafaka umumbu wodwa yebo kuhamba kula muntu wesindebeleni ungalima engalimanga umumbu kodwa-ke mina ngombono wami lezulu leli elikhayela kangaka abantu bakithi kabafuni ukulima-ke lezinye izilimo babuze labalimisi ukuthi kambe xa ngalima lokhu kuzahamba njani xa besesekhona abalimisi nxa labo besesele nhliziyo yokusebenza kodwa abantu bangaze balela emunzini kuphela ngabawulime kodwa ngabaphosele lokunye ondluba amazambane landan sengitho lawo amakhabe bazazuza kuyizuzanyana
yesibongele kakhulu umbono wakho-ke sinike-ke omunye futhi umhlonitshwa ithuba lokugcina lokukhuluma mavela
ehe vachabikwa mutipawo mazwenye ekupedzisira chirongwa chedu chaakusvika kumagumo kune varimi vakateerera
varimi nyika yedu yezimbabwe upfumi hwayo hunobva mukurima ngati tebasa redu ngatitaurei zvatizvinoti pakutiomera ngatironganei soko redu rifambe richienda kumahofisi eunion tinzwe zvamunofunga tinzwe zvinokunetsai tikuudzeiwo tibatsirane kuti pakadai fambai sososo musatambure maningi ngatifambei tichiziva kuti ndisu takabata nyika basa redu nderekurima hatisi kunyengerera kuti tirima iwa batiribata guru nyika yedu yakaupfumi hwayo hurima saka ngatiendemberi nazvo zvatinofunga izvozvo
aiwa tinokutendai chaizvo apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vawanda chabikwa vezimbabwe commercial farmers union tanzwa zvakare bva kuna mai margaret hoshiki vezimbabwe farmers union star
sivonge njalo incothi kwezokulima umnumzana thandeko zinti mkandla olivalelisayo musithandekile mhlanga
and I'm marvelous mhlanganya who is saying have a very good evening let's meet again on let's talk tomorrow